Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 3 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemi ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Seti yakavhara kesi yayo apply for discharge ino yakarambwa dare rechitiro pakuona kwaro kana vanashambava nemuwando wavanofamba nawo pane njodzi yekuti vanhu vanogona kuvakavhara nzira nevasivhiringi dzafamba kwevanhu.
Kutongwa kwemutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vakanyenzura parere vakasungwa muna chikunguru vachiratidzira muHarare kotadza kuenderera mberi nhasi sezvanga zvakatarisirwa. Sangano rinoona nezvekodzero dzevana reshamwari yemwanasikana rinoti hurumende inofanira kuona kuti mitemo yayadzika yatevedzerwa sezvo vana vakawanda vari kubatwa chibharo nekushungurudzwa. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika kusanganisira dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dziri kuwedzera munyika. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kutongwa kwemutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party kana kuti ZTP vakanyenzura parere kwanga kuchitarisirwa kuenderera mberi nhasi mudare ramagistrate hakuna kuzobudirira sezvo mutongi wedare asina kuzoenda kudare. Vaparere vakasungwa muna chikumi pamwe chete nevamwe makumi matatu nevana vanova nhengo dzebato ravo uye dzekereke yavo inonzi Mirirai Jehovah Apostolic Church. Vakasungwa pako pakabhana muHarare vachiratidzira nekuda kwekusafara kwavo nekwavanoti mamiriro akaita zvinhu munyika. Vachuchisi nemapurisa vari kuti vakatyora mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA vachinzi havana kusuma mapurisa nezvekuda kuratidzira kwavo uye vachinzi vaivhara migwagwa. Asi vaparere nenhengo dzebato ravo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iye. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ravaparere nevamwe vavo vaIvans Moyo vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Nyaya yaparere kanyenzura yanga yari mudare muzvara nhasi kuseni yapfuudzira mberi kuenda musi wa10 nechikonzero chekuti mutongi anga asipo. Koita vamwe 34 ava vari kutongwa necriminal nuisance yavo yakapinda musi wemonday ndipo pakadismiswa application for discharge vakanzi vape uchapupu hwavo ndohwaachapa musi uchasimudzirwa nyaya musi wa9 November.
Vari kupa uchapupu vachiroverera vaparere nevamwe vavo ndivanani chaizvo vamoyo?
Pane nyaya yavaparere pane vafakazi vaviri vakapa uchapupu vanova mapurisa ekulaw and order section vakasunga vaparere. Saka vakapinda mudare vaviri vakapa uchapupu. Kune hwana asati apa uchapupu ati kutarisira kuti achapinda panext remand date inova musi wa10 November.
Ko ndevapi vaipawo uchapupu kune vamwe vavava makumi matatu nevanhu?
Vavafakazi vestate vakapedza kutestifya vanovawo zvakare vapurisa vaviri vekuloyo indoda session vakatestify. Saka vapedza state yakavhara kesi yayo apply for discharge inova yakarambwa dare rechitiro pakuona kwaro kana vanashambava nemuwando wavanofamba nawo pane njodzi yekuti vanhu vanogona kuvakavhara nzira nevasivhiringi dzafamba kwevanhu inova iyo mafakes avari kuchajwa nawo concerning offence yecriminal nuisance.
Mungatudza kuti zvii zvakutarisirwa kuitwa pakutongwa kwenyaya iyi tichienda mberi.
Saka taakupinda mudefense case apo vese vasunga vachapa hosha pupu kuzvidzivirira kumhosva yavakatarisana nayo.
VaIvans Moyo vanoyogweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano rinoona nezvekodzero dzevana reshamwari yemwanasikana rinoti hurumende inofanira kuona kuti mitemo yayadzika inochengetedza kodzero dzevana uye yachengetedzwa sezvo vana vakawanda zvikuru vanasikana vari kumbonyikidzwa vachibatwa chibharo. Mumwe mwana ane makore masere anonzi akabatwa chibharo nababa vake kwenguva yakareba kuBulilima kumateveleland South akaita pamuviri uye ave kuchipatara cheulawa United Hospitals. Masangano anorwira kodzero dzevanasikana anoti kune vanasikana vakawanda vari kubatwa chibharo nekushungurudzwa mudzimba dzimwe nguva nehama dzavo uye dzimwe nyaya dzinonzi hadzisi kumhangarwa kumapurisa. Vanorwira kodzero dzevana vanoti chimwe chiri kukonzera dambudziko iri dzimwe tsika dzechivanhu nezvimwe zvitendero. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Nhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai Kenya achifamba.
Tiri kubatikana zvakanyanya nenyaya dzehuwandu hwekumbunyikidzwa kwevanasikana dziri kuramba dzichiwedzera munzvimbo dzakasiyana siyana muno muZimbabwe. Tiri katarisa tinoona kuti kubvira pakaitika nyaya yaana Machaya gore rakapfuura nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda. Isusu chinotibata ndechekuti tiri kutaura kuti vanasikana ndivo ramangwana redu, asi tiri kuona kuti ramangwana racho rakuputswa harichachengetedzwi.
Pane here zviri kuitwa munyika zvokuedza kuchengetedza kodzero dzevanasikana nyanya vasati vabva zera?
Muno muZimbabwe takaitirwa zvakanaka tikapiwa mitemo yakagadzirwa vana Marriage Act, vana Education Amendment Act, tikaona zvakaitwa neSpotlight zve High Level Political Compact, tikaona National Action Plan yakaitwa neMinistry of Women Affairs. Asi tiri kuona kuti nhubu idzi dziri kuzvambarara pamitemo iyi nekuda kwekuti pamwe tiri kuita zvishoma kuti mitemo iyi inyatsobatika ichisvika kuvanhu. Tiri kurwadziwa zvakanyanya kuti constitution yedu inotibvumidza kuti vanhu vanokwanisa kunamata pavanodira uyezve nzvimbo dzavanodira. Asi tiri kuona kuti vakuru vemadzichechi vari kusiya nharadada idzi dzichiita mhindupindu machechi kuvhiringidza ramangwana revanasikana vedu.
Zvii zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa kuti dambudziko iri ripere?
Chatiri kuda isusu ndechekuti seZimbabwe tiri kumhanyidzana nenyaya dzemaSDG, tiri kumhanyidzana nenyaya dzeagenda 2030, asi hatikwanise kubudirira nadzo kana nhubu idzi dzichisiyiwa dzichiita zvadzinoda. Kuchema kwedu ndekwekuti isusu semapoka anozvimirira taboedza tichibatanawo nemapoka ehurumende akasiyana siyana kufambisa mashoko kunzvimbo dzakasiyana siyana kumachechi munharaunda muzvikoro nekupi kuti vanhu vave neruzivo rwekuchengetedza vana. Chaakutorwadza ndechekuti pamwe pacho tiri kuona vabereki varivo vaakutoita sapamberi kuvhiringidza ramangwana revana. Tiri kukumbira varedzi vemutemo kuti vangoitaiwo kuti pabatwa mupari wemhosva yakaita seiyi amire semucherechedzo kune vamwe kuti asazozvipama zvakare, kuti titore nyaya idzi tichidzibata nemaoko maviri tisatendere chero nhubu ipi zvayo kuti iite zvainoda kuti vana vedu vakwanise kuve vana vasasiyiwa vachiita vabereki nguva isati yakwana.
Mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai Kenya achifamba vari parunare muHarare naMarvelous Nhlanganya weStudio 7. Mutori wenhau anoshanda nesangano reAlpha Media Holdings rinotsigisa mapepa nhau eNewsday, Zimbabwe Independent neThe Standard uye nenhepfenyuro yepaindaneti yeHeart and Soul, Blessed Mushanga anoti ari kufara kuti akasarudzwa pavatori venhau vashoma pasi rose vari kuuya kuzoongorora nekunyora nezvesarudzo dzemuAmerica dzemamidterm. Sarudzo idzi dzakakosha pakuti ndiani anenge akabata matomu matare eHouse of Representatives neSenate uye dziri kuitwa musi wa 8 svondo rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata musanga.
Uyu mukana wakandikoshera zvikuru, mukana wandandisingafungiri kuti ndinokwanisa kuwana. Asi mubasa ratinoita iri, munhu ukaonawo uchionekwa kuti wakakodzera munyika yese nemajournalisti akawanda kudai muZimbabwe, tikwanise kuwana mukana uyu. Tinoratidza kuti basa rako nemafambiro unoita mukati mebasa zvinhu zviri kuonekwa nevanhu veruzhinji. Asi mumwoyo mangu ndinofara chaizvo kuti ndakwanisa kuwana mukana uyu.
Zvii zvamunofunga kuti zvichakubatsirai imi semutori wenhau kana mozotaurawo nezvesarudzo dzemuZimbabwe, kana kuti muchabatsirawo sei vamwe vatori venhau vamunoshanda navo nevamwe vemunyika pakunyora nezvesarudzo shure mekupiwa mukana wamawanawo?
Usati wadzidza haungazive kuti zvauchadzidza zvinokubatsira sei, nekuti hausi kuziva kuti uchadzidzei. Asi ndinongotarisira kuti pane zvichaitika, nekuti mukufamba mangu ndichadzidzawo zvinhu zvinokwanisa kubatsira nekuvandudza basa randinoita ndichitefenyura nawo kumativi mana nyika yeZimbabwe. Asi vo munofanira kuziva zvinhu zvakakosha zvekuti America yava nemakore akawanda ichipractisa yatinoti democracy kana kuti kutsaruzhinji.
Sei izvozvo zvakakosha mukoma Blessed?
Saka zvinoreva izvo kuti mumakore ava akawanda vava neunyanzvi wekuita sarudzo. Saka ndinoona sekunge ndichadzidzawo kuti chii chinoitika munyika dzane unyanzvi mukuita zvido zvevanhu. Uye kana tichitarisa vatori venhau vakafanana nevekuCNN nana Fox News, tinotarisa kuti kutepenyura nawo kwavo kwakati kuri kwakati vandukei kuri pamberi mberi nezvatinoita. Saka ndinoimba kuti mukusangana nevatori venhau vane mbiri uye vane experience yakati wandei kudarika yangu, ndine zviviri zvitatu kana zvina zvandinokwanisa kudzidza kubva kwavari, kana kutsoropodza kubva kwavari zvichienderana nekuti ivo vanenge vachiita nezvei.
Muchashanyira matunhu api chaizvo?
Ndichatanga kuenda kuArizona, Phoenix, ndozoenda kuNorth Carolina.
Mutoro wenhau Alpha Media Holdings, Blessed Mushanga, ari parunare muNew York na Blessing Zulu weStudio 7. Vanorarama neurema hwekurwara nepfungwa kwamutasa mudunhu reManicaland vave kuwana shanduko mukurarama kwavo mushure mekuita zvidzidzo zvemaoko zviri kutungamirwa nesangano reTakunda Development Trust. Sangano iri rakapiwawo imwe mari yekushandisa nehurumende yeAmerica. Mutori wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Mabasa anodzidzirwa panzvimbo iyi iyo iri kumaodzanyemba kweguta reMutare ndeyekusona zvakasiyana siyana zvinosanganisira mbatya, machira emumba uye yunifomu dzezvikoro nemakambani akasiyana siyana. Mamwe mabasa anoitwa zvakare pamuzinda weTDT ndeyekuveza fenicha yemumahofisi mudzimba pamwe chete nemabhokisi ekuvigira vasi. Mukuru weTDT vaNicholas Johane vanoti basa rekudzidzisa vanorwara nepfungwa kuzviitira mabasa emaoko riri kufamba zvakanaka. Vati izvi zvakakosha kune vanhu ava sezvo zvichizovapa ramangwana rakajeka vachizviramira pasina kupema. Vatiwo vari kukwanisa kutengesa zvigadzirwa zvavo kumakambani akawanda maMutare.
Tine matables atinogadzira within the community. Kunana Julius Joe, we supply a tropical hotel ne Montclair. Tinoizinda kutira kugadzira matables nemufinicha yavanoshandisa kukuhotel ikokoko. Tinobva panapa nemaretesi tisinovaitisa panapa. Tabva muno mbatoita zvetimba. Tine workshop yezvekusona yegamesh iri uko in past few days suit this timber from what you company since that no project aku ku fix ready yukusone we exchange ni ni team ku what you company then you put this is a business she puts about 3 kuna 9 she moves a fish she don't can a kish to what take a timber with kish ku what you company so we supply the money.
Mumwe ari kudzidzira zvekusona pachikoro ichi Mura Steven Garvey vati zviri kuvafambira nekuvabatsira kuti vasashandise zvinodhaka sezvoita vamwe.
Mukatarisa mazera edu vamwe vedu vari kuswera vari kumabhawa and so forth vachiita zvemadrugs but isusu tine zvinhu zvinoswera zvichiti occupy tichiiva and maskills mulife tagona totiri kunze kuti tiri panapa tik munhu akandoda wakakana katirausi totosona tichii tichitoona mari tichitoen that why how really tichitorarama tidaro so saka tiri kuti zviri kutibatsira zvakanaka chaizvo.
Mumwe ari kufara nedzidzo iri kuitwa pachikoro ichi ndimuzvare Lavin Mukwekwezeke anoti yachakwanisa kurarama achisona zvinhu zvekutengesa pasina kupema.
Iya kandiri panapa zviri benefiting kwandiri nekuti its not matter kuti kushanda chete getting the skill yekuti kumba ndikatenga mushini wangu can make many products kutotengesa nga maketeni mapilo anything I'm getting the skill and I can make money for myself with compared to andina anything chandinga ndichiita its very benefiting.
Muzvare Grace Chindove vanoshanda vari kumuzinda weAmerica muZimbabwe vanoti vanobatsira masangano akaita seTDT kuti akwanise kusimudzira mabasa avo. Muzvare Chindove vanoti vanobatsira sangano iri nemari dzekuita mabasa aro nedzimwe nguva vanoti mari iyi iripo chete kuti zvive nyore kuyamura vanotambura pamwe chete nekurwara kuitira kuti vaite mabasa emaoko vasamirire kupema nguva nenguva.
Mari iyi yakanangana nemabasa ekuvandudzwa mararamiro evanhu vane urwere hwepfungwa uye hutachiona hweHIV and AIDS munharaunda ingave zvayo shoma asi yakanangana nevakasarudzwa ivavo chete kuti vaite mabasa emaoko.
Patakunda Development Trust pane vanorarama nehurema hwepfungwa vanosvika 125 ane mashanu kana kuti 125. Pavanhu ava pane vanhukadzi 91 nevashanu uye vanhurume 50. Ndakamirira Studio 7 kwamutasa ndini Loida Moyo.
Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kwasara mazuva mashanu kuti America iite sarudzo dzemamidterm dzedare rehouse of representatives neSenate, mutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vari kuyambira kuti vanhu vari kuti sarudzo dziri kubirirwa pasina umbowo vave kukanganisa utongo hwejekerere. VaBiden vakataura izvi nezuro pachiteshi chezvitima paUnion Station muWashington DC. Vakati pane vamwe vanhu vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende uye magavhuna vari kuti vakakundwa havatambire zvinenge zvabuda musarudzo. VaBiden vakashora vaimbo wemutungamiri wenyika yeAmerica Donald Trump nekuramba kwavo kuti vakakundwa musarudzo dza2020 zvavanoti zviri kupesvedzera vamwe kuti vashaye vimbo nesarudzo. Asi vebato remaRepublicans vanoti vaBiden vari kungotaura zvisina umbowo vachiziva kuti bato ravo ratarisana nekukundwa musarudzo. Mapurisa emuSouth Africa anoti atanga kuongorora firo yakaita vanhu 21 vane mitumbi yakawanikwa mune mumwe mugodhi mudhorobha reKrugersdorp muJohannesburg nezuro nanhasi. Mapurisa ari kufungidzira kuti mitumbi iyi yakaiswa mumugodhi uyu mushure mekunge vanhu ava vaponderwa kune imwe nzvimbo. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kubva mumwedzi wandira gore rino kusvika mwedzi wapera wagumi guru gore rino, nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika kusanganisira dzekutyorwa kodzero dzevanhu dzinosvika 1,901 kana kuti 1,901 dzakaitika munyika. Gwaro rakaburitswa nezuro nesangano iri rinoti kunyange hazvo izvi zvisingashamisi, mhirizhonga yakaitika kumbare muHarare nekudunhu ramatevelelen South pamwene mashoko ekukurudzira ruvengo nemhirizhonga anonzi akataurwa kumberengwa zviitiko zvinovhundutsa. Gwaro iri rinoti mhirizhonga iyi yaiitwa nenhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF yakanangana nenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Zimbabwe Human Rights NGO Forum iri kushorawo mapurisa nemabatiro ayakaita akaita nyaya yemhirizhonga kumbare richiti akangosunga nhengo dzebato reCC chete achisiya dzeZANU-PF. Sangano iri rinoti kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe dzakachena uye murunyararo panofanirwa kutorwa matanho ekugadzirisa kupesana kuri munyika mune zvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyate. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoti kudii nekupomerwa kuri kuitwa ZANU-PF munyaya dzemhirizhonga idzi.
Ndinoti ngangu nomubvunza mabvunza kuti hamene kuti tsvagiridzo dzavo idzodzo vanodziwana kupi dziri dhegi nei nei kana kuti kufungidzirawo kwavo kana kuti kuda chiprofita ipapo hangu handingakwanisi kuzvitipindira nazvo. Dambudziko ratinaro muno muZimbabwe nderekuti ivava ava vanoti ndiveza mahuman rights handizi kuti mahuman rights ayaya ambozonyanya kutsvapira zvakadini muno muZimbabwe zvekuti ukaona ngoya kutaura nezvemahuman rights. Mahuman rights ane avane vatene here avarungu here? Nokuti mahuman rights violations avanotaura vanongotaura mahuman rights violations akanangana nezvematongerwo enyika. Asi tikatarisa ZANU-PF yacho ndiyo yakarwira nyika ino, saka yairwa mahuman rights anani? ZANU-PF yapokana nenyika dzekumadokero yakudzii ZANU-PF yacho ndo inotyora mahuman rights. Saka takutopererwa kuti nyaya chaiyo chaiyo ndeipi?
Ramagu, munoti iwe negwaro raburiswa irori neZimbabwe Human Rights NGO Forum ravari kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakakwira munyika ichikonzerwa nebato reZANU-PF?
Hachisi chinhu chitsva uye hachisi chinhu chinoshamisa. Magwaro ayo agara achingobuda pano nepapo zvikuru sei kana tichiita sarudzo. Saka chinhu chikuru chandingada kutaura ndechekuti nyika yedu yeZimbabwe haisati yapora kubva pamavanga ehondo yechimurenga yatinoti Liberation War. Ndosaka pese patinoda kuita sarudzo panowani mhirizhonga mumacommunities. Asi mukazvitarisa maZimbabwe ndavasi vanhu vemhirizhonga. Ndosaka muchiona kuti pasina maelections haufambi kuona vanhu vachipondana mavillage. Zvoreva kuti panotanga nhau dzemhirizhonga idzi pane vanofuridzira mhepo iyoyo yekuti chirovai vanhu. Saka ini ndozvitarisa kuti zvinobveti zvinhu izvi? Zvinobva pakuti kubva zvatakawana kuzvitonga kuzere bato reZANU-PF rine belief kana kuti mafungiro ekuti ndiro rakaunza nyika, nekudaro harifaniri kuti rikwitwe mune zvematongerwo enyika kana kuti ritorerwe simba nerimwe bato. Saka ini ndinofunga kuti tirege kuramba tichideura ropa risina mhaka. Zimbabwe inofanira kuti tiite hurukuro internal dialogue.
Regai tinzwe kuna vachirumhanzu. Pindurai tinzwe vachirumhanzu.
VaMaguhu vataura zvakanaka kuti zvagara zvichingonyorwa kuti muZimbabwe kana vachitaura zvepolitics ndopanosimudzwa nyaya yamahuman rights. President E.D. Mnangagwa vakataura pakongresi yapera iyi kuti hatidi mhirizhonga. Zvinhu zviri on record. Kukasetewa Reconciliation Commission iripo inoongorora marwadzo anoitwa vanhu. Asi ava vaMaguhu vanongoramba vakatsika mafuta ekungoti human rights, human rights, human rights. VaMaguhu zvevataura zvakanaka.
mukada kunyaza kutarisa tinozoramba tichizvibvunzurudza tichitoka kuti kuma human rights anongova ama political parties here muno muZimbabwe kana ari ama political parties anongova ama political parties maviri here inotonga neinokukwidza iye zvino zvinonzi kuna vanhu vakarohwa ukabvunza kunenge chizvi ndiri opposition vanorova ndiye avo vari kudini vari kutonga chokwadi chacho chiri papi hapana that kind of evidence.
Regai tichipeta chirongwa ndoisa mbvunzo upesera kuna vamaguhu zvii zvamungakurudzira kuti zvingaitwa kuti pagadziriswe ipapo
ndokumwe chinhu chikuru chiri kudiwa ileadership vamunangagwa vanofanira kuti varatidze mutungamiri panguva yakadai nekuti kupokana kwevanhu mumacommunity chiko zvinoizvi kwasvika ine level itsva yandisati ndaona.
Vachiri mumanzu shoko renyu rekupedzisera zvingagadziriswa sei?
Hapana mhirizhonga inombozoitika nekuti mukuru wenyika akatsara kuti hatidi mhirizhonga. Saka kana mukuru wenyika achiti hatidi mhirizhonga anenge aita mhirizhonga uchasunga ende then matanho ezvemakosi matare voongorora kuti chii chiri kuitika. Handifungi kana kuti baba vachinge vataura pano munhu anozvibuda oda kuita nozvidzi hakuna zvinhu zvakaita zvona.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chiri mumhanzu. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Kambo Masanga kubva kuna Nice Boy tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu asi vateereri musakanganwa chirongwa che Live Talk nhasi tichitarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi tiri kuziya nyaya yemhirizhonga mudzimba. Vamwe varume kumateveleland South vachiti madzimai ari kuvambunyikidza, uye tichaziyawo nyaya yekuchengetedza kodzero dzevana ava vanonzi vari kushungurudzwawo zvakanyanya mudzimba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisei WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Kutongwa kwemutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party, vakanyenzura Parere, vakasungwa muna Chikunguru vachiratidzira muHarare, kotadza kuenderera mberi nhasi sezvanga zvakatarisirwa sezvo mutongi asina kuenda kudare. Sangano rinoona nezvekodzero dzevana reshamwari yemwanasikana rinoti hurumende inofanira kuona kuti mitemo yadzika yekutevedzerwa sezvo vana vakawanda vari kubatwa chibharo nekushungurudzwa. Tabatashka kumagumwe chirongwa chedu. Anokuone kai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri. Ndiri mu Washington DC. Ndikusia mina Geno Gumede Saidi.